Hungu Jonga mwana wamai tiri kuungudza baba wedu weprovhinsi akashaya akashayira ari pabasa akanga ari kuwadhi 17 bhindu rasouth kubva iva nememorial service yemumwe wedu ainzi Stuart Muronzi vakangoti vachipedza kupa speech pamemorial service ipapo ndobva vakolapsa vakazofira munzira vaakuendeswa kuchipatara chekwamupandira.
Chii chakakonzera kudonha kwavakaita uku?
Kuziva kwangu vachitarisa vakanga vane problemu yemwoyo yaingoita on and off kumashure. Ndinabvinyatsoziva kuti musuwi chii chakatsviga kuti chizosvika pakudaro.
Munhu anga agara mubato kwenguva yakadii vachitati?
Achitati vanga vagara ini kunyatsozivana navo ndakatotanga kuzivana navo 2008. Munhu akanga achida basa rake, munhu akaita musangano wake, havaishingaira chaizokushandira musangano wavo, vaishingaira chaizokushandira change.
Saka urongwa hwakamira sei pari nhasi vamene?
Chitunha chakatorwa nezuro chakarara kumba kwavo kota fozwa Harare. Nhasi vasumudzira kuuya kumusha kwavo vachicharara mumba zvakare panzvere Kwanyawa kubhindura chozovigwa mangwana uko Kwanyawa kumusha kwavo uko.
Vasiya mhuri yakakura zvakadii?
Vana vasiya vana vanodarika 20. Unozivawo semurume anogona kumira pagunda kurwisana nezanupiefu unonge utori murume chaiko hauzoita murume womanga.
Imiwo sebato maarasikirwa zvakadii nekushaya kwavachitati?
Jonga mwana wamai unoziva kuti denga remba kana ranga rabviswa bango rimwe chete panosara pakatsekesa harizomira seizvozvo. Tarasikirwa zvakakura hozi batano kuko mukombera mwachima chemuzukuruti rwisa nezvekubvisa zanupiefu hapadi kushota wanga mashota zvinhu zvacho harizomira zvakanaka. Unoona kana mvura chaimo makabviswa munhu makanga apiwa redzi kadhi hamuzotamba munotamba muri demoralized. Awa anachitata awa ndo anatongogara wedu kuMDC vaakufa taakupinda mukenani. Ndinokumbira vanhu vazhinji kuti vauye vauyezotikuta vedu yealliance nevese vacross the political divide vauye vazotibatsira kuigagamba redu reshanduko.
Vanovigwa nguva imangwana kwamataura dzokurai nzvimbo yavari kuvigirwa nenguva yavanovigwa
mangwana anoigwa kwanyava kwanzvere Zere Village uchangosvika panyawa pamasoro imba yakanaka iri padzidzire pamasoro ipapo ndobvamba pavachitate. Ndinodaira urongwa hwanyatsofamba zvakanaka before 12 noon vanenge vachivigwa.